WZTC.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 29 Gurume 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kujima kwa nisa kuwane su mchurungwa chedi uchanasi. Ini, njini tanono kawande, ndiri muWashington DC ndi chiti, ezi noi ziri mchurungwa chanasi.
Tinofano nge chitewezira mchemo ya kagaziwa na yomu leaders yedu nwa tungamiri wedu wama Afrika. Ni African Charter ya kasainwa na President Zuro Uno huyu. Charter on Democracy, Elections and Governance ya wakasaina. Vakatotumisa matsamba oyo kuti vari kuzvibvuma ku African Commission. Inotaura iyo chata kuti zvii zvinofanira kuitwa kuti sarudzo dziitwe zvakanaka, vanhu vese vachiona mukana wakafanira. Maonero angu asati asvika ipapo.
Sangano reZimbabwe Election Support Network rinokurudzira Zimbabwe Electoral Commission kuti ishandise zvirumugwaro reAfrican Charter on Democracy, Elections and Governance pasarudzo dzegore rinouya.
4x4 yemapurisa yanga iri pa yakazviya nekumberi chimira futi chikurudza mapurisa vanga vakapakatira futi nezvimabattle tickets. Vese ndobva vabatana vakadaro ndibva vandibata. Havana kutaura necharge yangu ndei. Ndasvika kumapurisa ndakangotorwa mumotikari mondipanhaiswa mune imwe room kwaakurohwa. Ndakarohwa mukoma Blessing, ndakarohwa musana uyu kurohwa pasi petsoka kusvikira vanhu vaneta.
Muchigiri weCitizens Coalition for Change vaGodfrey Karembera kana kuti madzibaba eshanduko vanorondedzera kustudio 7 kurohwa kwavakaitwa nemapurisa.
Ende pazvibhorani zvacho zvakaiswa mufananidzo kana kuti pik kicha yemutungamiriri wenyika vanoveva munangagwa. Zvinozvino zvakatotiratidza pachena kuti mvura ichatinetsa mangwana ichange yakutongwa nevanozviti ndo vanofamba nevamunangagwa. Avo vane pfungwa dzavo dzekufamba nevavanoda kufamba navo vachange vakurambidzwa kuchera mvura. Ende ichokwadi ndo zvakuitika izvozvo mushure mebyelection.
Bato reZANU-PF rinopomerwa mhosva yekurambidza vanhu vasina makadhi ebato iri kutora mvura pazvibhorani muchitungwiza mushure mekukundwa musarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rakazvimirira rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti musarudzo dzichaitwa gore rinouya, Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inofanirwa kushandisa gwaro rezvesarudzo rakabvumiranwa nenyika dzeAfrican Union kana kuti African Union Charter on Democracy and Government mukuitwa kwesarudzo. Sachigaro veZESNI vaAndrew Makoni vaudzavo Studio 7 kuti pane zvizhinji zvinofanirwa kugadziriswa vachiti dare reparamende pamwe chete neZEC vanofanirwa kushanda kuti mitemo yesarudzo ipindudzwe. VaMakoni vati hapana chikonzero chekuti Zimbabwe irambe ichiita sarudzo dzinomutauro, zvikuru sei vanhu vose vachiziva zvinokonzera kuti sarudzo dzemunyika dziite mutauro. VaMakoni vakurudzira ZEC kuti ishande nesimba mukuona kuti mitemo yesarudzo yakasimba.
Kutarisawo kuti tofanira kuongorora kuti mutemo wedu electoral law wakasimba zvakanaka here. Unotipa unopa mapato ese here mukana wokuti vagadzirire kuti vapinde musarudzo. Maonero angu ini ndokuti tichine dambudziko nemitemo yedu, tine dambudzikowo zvakare netsika dzedu dziri kuita kuti titi pamwe mapati asakwanise kundosambadza masoko avo kana kuti maprograms avo kune mamwe kune ma constituents ese enyika. So ndo zvimwe zvinhu zvinofanira kunge zvichigadzirwa izvozvo kuti sarudzi dzedu dzinge dzinofamba zvakanaka. Tinofanira kunge tichitevedzera mitemo yakagadzirwa naiwo maleaders edu nevatungamiri vedu vomuAfrica. African Charter yakasainwa na President Zuro uno uyu, Charter on Democracy, Elections and Governance yavakasaina, vakatotumisa matsamba wayo kuti vari kuzvibvuma ku African Commission. Inotaura iyo charter kuti zvii zvinofanira kuitwa kuti sarudzo dziitwe zvakanaka, vanhu vese vachiona mukana wakafanira. Maonero angu asati asvika ipapo. Saka kurudziro yedu ndeyekuti dai Zimbabwe yatarisa mutemo weAfrican Charter on Democracy, Elections and Governance yotevedzera zviri kubuda mugware iroro. Takadaro chete sarudzo dzedu dzatinenge tichiita munguva inotevera dzinenge dzaasarudzo dzokuti vana veZimbabwe vanofara nazvo. Pari zvino hongu pane vanofara nemaitikiro ari kuita zvino, asi panewo ruzhinji rwevanhu zvisiri kufara nemabatirwo kana kuti maitirwo ari kuitwa sarudzo munyika yedu.
Vambakoni, makatarisa zvakaitika pasarudzo dzemusi wemugovera, munoti kuparamende yeZimbabwe pamusoro pezvose zvakaitika nezvisina kuitika?
Tochitarisawo mafambisiro esarudzo. Tinotarisirawo zvakare kuti ZEC kana kuti parliament yeZimbabwe kunyanya ichagadzivandurudza mutemo weElectoral Act kuitira kuti vanotenga mavotes vange vanopanishwa zvakaomarara, kuti vasaramba vachita saizvozvo. Vanokonzera mhirizhonga vapanishwe zvakaomarara kuti vasakonzere mhirizhonga mutsarudzo zvichabuda muna 2023. Saka tinotarisira kuti pave nemutemo mutsva kana kuti Electoral Act itsva inotarisa matambudziko ese atiri kutarisana nawo, kuitira kuti sarudzo dzedu mugore rinouya umo nekufamba kwenguva kumberi uku dzinge dzakajeka. Tinotarisirawo zvakare kuti ZEC iongororawo zvakare nyaya yedzinhepfenyuro, kuti mapolitical parties akawanda awane mukana wakafanira wokusambadza zvirongwa zvavo, kwete kuti bato riri kutonga ndiro chete rinoti kana achiita rali zvinenge zviri live paredhiyo dzese, zvinenge zviri live patelevision, asi kana mapato achiitawo misangano yavo kana marale yavo, hapana kana umwe chete anobva mamedia houses ehurumende anouya kunokavha misangano iyoyo.
Tinoona kuti pane zvizhinji zvamunokurudzira kuti zviitwe. Mati matanga kugadzirira zvesarudzo yegore rinouya here, vamakoni?
Isu sezesni takatotanga kare kugadzirira kuti tifambise basa zvakanaka patinenge tichi observe my elections muna 2023. Takatotanga kutodzidzisa ma observers edu, vamwe vakato ita basa nezuro vashoma, asi tinozivawo zvakare kuti vazhinji vavo vatiri kutrena tichazova deploya mudzimbo dzakasiyana siyana gore rinouya. Saka basa tatotanga kare rokugadzirira sarudzo idzodzi, uyezve tukura pachingoshanda neparlamende yeZimbabwe nokukurudzirawo ZEC nehurumende kuti ivandudze Electoral Act kuitira kuti sarudzo dzegore rinouya dzinge dzakanaka.
Avo vange vari sachigaro vezesni vaAndrew Makoni vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro, mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe yakaisa ruoko rwayo pagwaro rekuita sarudzo dzakachena iri pamwe chete nere Sadak vachiti Zek inobvumirana nezesni.
Tinozvisa mune Zimbabwe kuti aiwa zvoitwa nyika yeZimbabwe yakaratifaya the African Charter on Democracy and the Commission tinotarisa kudaro over and above that tine maside principles and guidelines on elections and also some guidelines that come from the African Union and also exchange programs that we do. Zimbabwe zvakare imember EAC inoona nenyadzi sarudzo zvunhu zvatinoti tisimbe tichiita basa iroro.
Vamangwana, pane nyaya zvakare ine chekuita nekuwana mikana kwemamwe mapato kuti atsvake rutsigiro munepfenyuro nemumapepanhau ehurumende.
Kati zvamataura izvo kuonesa nyaya dzemedia ishoko rakakosha. Ndofunga mukaona paelection pana paise commission takaisa statement tikanyora zvataiongorora kuti aiwa imimi munobroadcasta wedzerai kanguva mupe vanhu ivo vakabudisa schedule tikaribudisa wetatasa kuti mapato anokukwidza anga achatinyorerawo secommission kuti aiwa isu hatisi kufara nokuda kwokuti tanyima nguva kana tadii, asi kuti ndikuzivisei murezibabo hatina kuwana chichemo isu secommission tisu takatonyorera kuti aiwa imi ZBC gadzirisai apapa imiwo vemanewspaper katina kati gadzisa munzvimbo dzakasiyana siyana tikavanyorera kuti zvionekwe. Izvi kara china ku 2023 zvinhu zviri important zvoisvowawo tine vanhu vanototimirira munzvimbo nyaya dzemitemo yesarudzo kuti kana zviripo zvoda zvigadzirwe isu takasubmito zvatinoona. Chimwe chacho chatakaona ndeche regulation and registration of political parties takatochinoro tai wadai zvaibvira mutibetsere nokuti dzimwe dzenguva kusarespektwa kunoita commission inyaya dzekuti vanhu anenge achiti hamuna mazino asi mutemo wavo uri pazvizvo unotibetsera. Ndikati muchidimbi ndizvozvo.
Avo vange vari mutauriri weZek vaJasper Mangwana vari parunhare kuHarare neStudio 7. Bato rinopikisa re-Citizens Coalition for Change rinoti kunyange haro rakakunda musarudzo dzakaitwa nemusi wemugovera, mirizhonga yakapa kuti mumwe mutsigiri wavo vambo neni nyuve vapondwe nevanofungidzwa kuti vatsigiri veZANU-PF kukwekwe uye kurambidzwa kuita misangano kwebato iri nekurohwa kwenhengo dzebato iri dziri mumaoko emapurisa zvinoreva kuti pave kuda United Nations chaiyo kuti ive mutongi gava pasarudzo dzemuna 2023. Mumwe akarohwa ari mumaoko emapurisa ndiva Godfrey Karembera vanozivikanwa nerekuti madzibaba eShanduko avo vakarohwa vari mumaoko emapurisa mushure mekusungwa muHarare. VaKarembera vanoti vane umpoho hwekuti pavakasungwa havana kumbobvira vaita zvavari kupomerwa nemapurisa. Vatauriri vemapurisa vati havangatauri nezvenyaya iyi sezvo yave mumatare VaKarembera vachipomerwa mhosva yekutuka mapurisa. Blessing Zulu West Yosefen abata madzibaba veShanduko kuti tinzwe zvizhinji.
Okay, ndoda kutenda mukoma Blessing nekundibvunza mubvunzo inongondirwadzisa nekundishungurudza pakurarama kwangu. So nyaya yakaitika pekutanga ndaitozvifambira zvangu ndine munin'ina wangu anonzi Magorimbo mutriple C wandinofambawo naye musangano. So ndaburuka mumotikari make ndifunga takanenge tatoonewa mumotikari mangandiri. So mbane motikari yeblack yainditevera mashure teme akaburukawo Magorimbo ini ndichidzika kuti ndichitenge zvimapushi zveyelo zvandaida kupfekisa gemenzi rangu ngokuti ndaida kuenda kuti aigadzirira kuenda kuRare. Ndopakaburuka vakomana mumotikari yeblack yanga isina number plate.
Ko mapurisa akazoya nekupi?
4x4 yemapurisa yanga iri pa yakazoya nekumberi chimira futi chiburutsa mapurisa vanga vakapakatira futi nezvimabatonstick vese ndobva vabatana vakadaro ndibva vandibata. Havana kutaura kuti charge yangu ndeyei. Ndasvika kumapurisa ndakangotorwa mumotikari imomo ndibva ndaiswa mune imwe room kwaakurohwa. Ndakarohwa mukoma Blessing, ndakarohwa musana uyu kurohwa pasi petsoka kusvikira vanhu vaneta. So chakatozondiponesa mukuru wachona akauya achivivamisa kuti vandirove akati imi chiregerai kurova munhu uyu, nyaya iyi yakutenderera pasocial media, so chimukwidzai kumusoro kuchaji ofisi manomuvhurisira dhoketi. Ndakashamisika ende ipapo handaikwanisa kufamba, ndakafamba mumapaseji muzvimastepi zvenchikwira kuenda kuchaji ofisi ndichidonha mukoma Blessing. Ndakashungurudzwa, vaida kutondiuraya vanhu. Bati chandikaongorora ndechekuti inini ndakatozozongora kuti ipolitics dzandiri kuroverwa.
Nechikonzero chei?
Because wacho anonzi Manyeruke, ofisa Manyeruke aitoti tikakurova haufu wakachipfeka futi chigemenzi ichochi. Chigemenzi ichochi haufu wakachipfeka futi. So ndakabva ndatoziva kuti zvinezvi matongerwo enyika zvandakuroverwa.
Patakambotaura ka na va nyati mtawariwe mapurisa mchango sungwa wakati imwe mosha ya maida kupomirwa asisina uzoenda kudare ndiye kuti maida kuputsa chiumbwa chambuya nyati
zvokuti inini ndaida kudirimura mudhuriwo wambuya nehandaka pane makamera paya inini handina kana mbosvika yako ende handina chivindi chakadaro chekuti inini ndidhirimure chimudhuri ichocho ndifambe kubva kuguruve inini kuya kune dhirimura mudhuriwoyo wakatotambisa mari yenyika mamiriyonzi mangana akaenda yenyika paipai inini ndoita chivindi ichocho manje chokuti ndidhirimure ndidambure mutsipa wambuya nehanda mupenyuyo chimudhuri ichochiya dai vari vapenyu nana ndaitomboti pamwe ndiri kurwadziwa navo zvino chiumbwa zvacho handipenge inini mukoma blessing pfungwa dzangu dzi handitodhunyi kana makatobvunza madhokuta kana kuchipatira kwanga ndichitorapwa izvozvi pfungwa dzangu dzitori right so handiite zvinhu zvakadhakwa kudaro handiite zvinhu zvakapusa kudaro vanhu vashaya zvokunyaya yokundipira nyaya ndikatozoenda naye kukoti haisiriyo yekuti ndaida kubvunza chimudhuri yakataurwa naaponya ati mukuru wemapurisa mutauri wemapurisa inhau yokuti handindakatuka mapurisa mapurisa acho kuti handakwa atuka
munawo here umbo hwacho madzibaba wekuti hamuna kutuka mapurisa
zvese zvaitika ini ndine umbowo mavhidhiyo pandikasungwa nemafoto zvese pandikasungwa munhu wandaifamba naye zvese anazvo bhozi akanga akatomira paside peshopu ndichishungurudzwa zvese anazvo ivo ngavaburitse umbowo hwavo kuti ndakavatuka mavhidhiyo mazvano hakuna asina foni ngavaburitse umbowo kuti ndakavatuka inini hwangu ndinawo kuti handinawo ndikataura nai ndo vakatondirova vakanditakura vakanondirova ndasvika kupolisi kwacho kune vave mukati mome vaitorwadziwo nazvo vakatoburitsa mafotos iwayo varwadziwa nokushungurudza kwandaitwa nemamwe mapurisa zvakabuda sei kurohwa kwandaitwa kupolisi musana wese watiginuka makumbo angu ese azvimba zvakabudira kupolisi ikoko futi saka zvinorwadza mukoma
izvi hazvikudzoserei kumashure here
ini ndandife ndakadzokera kumashure izvozvi so ndatogadzirisa mamwe maviri magemens ekuchinja ekurayira mweya wezano handisi kumira nyangwe vashungurudze zvinengei handife ndakadzokera kumashure handife ndakadzokera kumashure
mutsigiri wecitizens coalition for change vagodfrey karembera vanozivikanwa nerekuti madzibaba eshanduko vange vari parunhare muHarare nablessing zulu westudio 7 Sangano rinomirira vagari veguta rechitungwiza Residence Trust kana kuti CheatRest rinoti raudza makweta aro eZimbabwe Lawyers for Human Rights kuti aende kumatare edzimhosva pamusoro pekurambidzwa kwevagari venzvimbo iyi kutora mvura pazvibhorani zvakacherwa panguva yekutsvaga rutsigiro rwesarudzo dzakaitwa nemusi wemugovera. Mutungamiri weCheatRest Muzvare Alice Kufeya vaudza Studio 7 kuti ZANU-PF yakaisa zvibhorani izvi ichitsvaga rutsigiro asi mushure mekukundwa musarudzo vave kuda makadhi ezanupf kubva kuvagari vanoda kutora mvura pazvibhorani izvi
ichokwadi vagari veSt Mary's kana kutongoti Chitungwiza yose vari kushungurudzwa nekuti vari kunzi vakavhotera bato rinopikisa rinovere CCC
vari kushungurudzwa sei uye nani chii chiri kuitika
iko zvino vakunyimwa mvura muzvibhorani zvakacherwa mushure mekunge zuva remabyelection rataurwa zvino zvinhu zvaiitwa mumusha kuti vebato rinotonga vawane mavhotsi ende mushure meelection vaona kuti mavhotsi vakashaya kana kuti zvavaitarisira kutora zvigaro vakazvishaya iko zvino vagari vakushungurudzwa
imi seChitungwiza Residence Trust pane zvamuri kuita here pamusoro penyaya iyi kune kwamati masvitsa nyaya iyi here
iboka reChitRest tabata magweta edu eZimbabwe Lawyers for Human Rights pamwe chete nevamwe vashungurudzwa tiri kutora matanho yezvese zviri kuitika izvi isu sebato reChitRest takambotaura nezvazvo tichitaura kuti bato riri kutonga iri rakutunzira zvibhorani muchitungwiza kunge zvinonzi tave kumusha kunze kwekuti vaite kana kuti varonge zvekuvakwa kwemuda dhemu asi vakunza muzvibhorani zvekukambenesa zvinova zvinhu zvinoshungurudza zvikuru nekuti hatizive kwatiri kuenda madzitate akudzoserwa komadzitate guru endati ikunze kwekuti tiwane mvura mumatepi yakachena inonwika iko zvino tichiri kungo chererwa zviborani muguta rechitungwiza ndo zvinhu zviri kuti shungurudza ende pazviborani zvacho zvakaiswa mufananidzo kana kuti pikicha yemutungamiriri wenyika vanoveva munangagwa zvinova zvinhu zvakatotiratidza pachena kuti mvura iyi ichatinetsa mangwana ichange yakutongwa nevanozviti ndo vanofamba navamunangagwa avo vane pfungwa dzavo dzekufamba nevavanoda kufamba navo vachange vakurambidzwa kuchera mvura ende ichokwadi ndo zvaakuitika izvozvi mushure mebyelection
avo vange vari mukuru wechitungwiza Residence Trust muzvare Alice Kufeya vari parunhare kuchitungwiza nestudio 7 asi mutauriri webato rezanupf vatafadzwa mugwadi vanoti bato rezanupf riri kuferefeta nyaya iyi vachiti izvi handizvo zvinodiwa nezanupf
hatisati taongorora kuti ndezvechokwadi here kana kuti ndezvemanyepo zviri kutaurwa izvi asi kunyange hazvo zviri zvechokwadi kana zvemanyepo hazvitibvise pachokwadi ende chokwadi ndechekuti kune vagari veikoko endiroimba vakateerera nenyika yose vamunangagwa vanoti hakuna nzvimbo hakuna munhu anofanira kusiyiwa munyaya dzebudiriro saka kana panzvimbo pachinge paitwa donzo rebudiriro harina kuitirwa donzo iri rakanangana nesarudzo kwete donzo rinoitwa navamunangagwa rebudiriro panzvimbo rakanangana nokuti vanhu vapunduke zvisinei nemaonero avo kana mafungiro avo munyaya dzezvematongerwo enyika saka hakuna munhu angava wezanupf angava anopikisa angava ani zvake ane mvumo kana kodzero yekurambidza umwe munhu kuti abhenefite kana kuti apunduke nedonzo rebudiriro rinenge raitwa nomutungamiri wenyika hatitenderi izvozvo semusangano ende ndinovimba mashoko iwayo manyepo hatidi heri kupedzerwa nguva nemanyepo asi kana zviri zvechokwadi vari kuzviita ivavo ngavatsvete pasi imbwa inonge vamunangagwa nehurumende yavo havatenderi izvozvo zvekare musangano wokurudzire hautotenderi izvozvo
avo vange vari mukuru wezvekubudiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi vari parunhare kuHarare nestudio 7 chikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakaudza Congress yeAmerica kuti vanoda mari inoita mabhiriyoni mazana masere ane gumi nematatu $813 billion yokushandisa mukudzivirira nyika vachiti muzinda wezvamauto wePentagon uchapiwa mamiriyoni mazana masere ane makumi masere nerimwe imwe yemari iyi ichashandiswa pakugadzira zvombo zvehondo nendege nezvikepe zvehondo zvitsva pamari iyi pachabvawo mari inoita padyo nemabhiriyoni masere emadhora kubatsira kudzivirira nekudzivirirwa kwenyika dzekueurope nyanzvi mune zvematongerwo enyika varodrick machekano vanoti pamari yakumbirwa navabiden zhinji yacho ichaenda kune zvehondo nekudzivirirwa kwenyika vachiti asi zviripo zvizhinji zvavanoda kuitiravo vanhu vemuamerica kubva pamari iyi
zvinhu zvandakabata pabhajeti yavabiden I think zvingangoita zvinhu zvitatu oro zvina chokutanga chikuru chandinoona ndechekuti vabiden vari kuti vanga vachida kuti dai vakwidza mataxes kuvanhu vane mari yakati wandei mamillionaire billionaires tinoona vabiden vanoda kukwidza mataxes ikoko kuitira kuti vakwanise kugenerata income chimwezve chandaona ndechekuti vabiden vatizvo vanoda mari yokuendesa kudefense imwe yacho ichiita kuti inobatsira NATO inenge ichibatsirana neukraine saka vari kuda kuti dai vawedzerwa mari inosvika iyo about 31 billion I think ndo yavarequesta to increase budget ye spending. Zvimwezvese vari kuda vakutadzime mari dzekuti vaite domestic program yavo vachiti vanoda kuincreasa policing, vanoda kuincreasa education, public health nehousing. Saka ndinoona zviri izvo zvinhu zvikuru zvabuda pabhajeti yavaBiden.
Zvinhu zvamataura izvi zvakamira sei nevanhu vemuAmerica? Zvinhu zvavanofarira kuhwa here?
Zvimwe zvacho vangambozvifarira kana zvichiita kuti zvinhu zvivaitire nyore. Chinhu chikuru chiri kunyanya kurumbiswa pabhajeti yavaBiden ndechekuti izvo ichaita kuti deficit, federal deficit, mari yechikwereti chehurumende iti dzikirei. Ndo chinhu chandaona chiri kurumbidzwa pabhajeti yavaBiden yavaproposa. Asi chinhu chikuru chiripo ndechekuti vanhu vari kugunun'una nenyaya yeinflation kuti zvinhu zviri kudhura. Saka kuti bhajeti iyi ichabatsira sei patiri panyaya yeinflation, handina kunyatsoona kuti zvinobatsirika sei izvozvo. Ndo chinhu chiri kunyanya kunyunyuta vanhu.
Ko ivo chimiro chavo nevanhu vomuAmerica chiri papi? Vanhu vari kuona kuti vari kuita basa zvakanaka here kana kuti pane zvavari kushora?
Tingati ruzhinji ruri kushora basa ravaBiden. Chanyanyoita kuti vave vanoti shorei ndo nyaya yandataura yeinflation, kuti vanhu vari kunzwa kuomerwa neupenyu. Saka vari kuti ivo mapolicies avo avaBiden ndiwo aiita kuti inflation irume kudai izvi. Saka tingangoti 40% kana kuti pavanhu zana ndio 100, 40 makumi mana ndo vanenge vachiti izvo vaBiden vari kuita basa rakanaka. Asi toona kuti ruzhinji kunodarika chaitingati hafu, 55% inenge ichiti vaBiden vari kukoniwa basa, they don't approve. Kuzongoitawo imwe mhomho inenge iri pakati nepakati vashoka ivavo.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vaRodrick Machekano vari parunhare muWashington DC neStudio 7.
Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa3 kubvumbi, tiri kupai chimwe chirongwa cheLive Talk kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabaya elections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri, tichinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk mugovera nesvondo.
Pera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinokurudzira Zimbabwe Electoral Commission kuti ishandise zviri mugwaro reAfrican Charter on Democracy elections and governance pasarudzo dzegore rinouya. Mutsigiri we Citizens Coalition for Change va Godfrey Karembera kana kuti madzibaba eshanduko vanorondedzera kurorwa kwavakaitwa nemapurisa. Bato rezanu PF rinopomirwa mhosva yekurambidza vanhu vasina makadhi ebato iri kutora mvura pazviborani kuchitungwiza mushure mekukundwa musarudzo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.